ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yaibhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handioni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva kumore than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungapese mienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvahwohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe ruins, vanakami ruins vaya, vanotiratidza kuti slavery isati yaitika, Africa yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvinoratidza kuti pakatove nemacivilizations anga aripo. Zvinoratidza kuti panga paine makingdom anga akabatana, yakaita sana Mtapa State yekuti yaisvika kuIndian Ocean. Zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro-soro. Zvese zvakakanganiswa neslavery necolonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa neslavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatiinahwo hwegovernance, hwokushayiwa utungamiri, nhamo, mzara, zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu, Africa yakasara isina utungamiri, yakasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation, vechidiki vakapambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irabe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.